Nasi rangarari zuwa redu mumusha we Highfield West kuti tinge tichipemberera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas nevabereki vemumusha.
Imi manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenyishanasi?
Hongu takanyora tikavaka akinondosha zvatakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifaya chete mapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kubvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatozouya netsamba yekuti hazviiti masikati. Isi takanyora tsamba yekuti tiri kunge tichienda apa musi. Takanyora musi wa13 musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa19 tikanonyora imwe tsamba yekugadzirisa zvavanga vataura tichisevenza nemapurisa. Vakati hazvanaka chiregai kuya19 tichakufonerai. Havana kuzofona asi vakati tsamba iya vakanyora iya yaitwa acknowledge. Saka that means munokwanisa kuenderera mberi nezvamaa muchiti zvinhu zvemumusha zvandinoita ine semember of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo. Hazvisi zvinhu zvemdc, zvinhu zvevanhu vagari kuti chero vangava wezano, chero vangava anhanga achiuya pamabiko iwayo.
Tazobata mukuru wavo anonzi Mutetwa anova officer commanding Harare South anenge ari pasouth Atlantic police tichimubvunza kuti ko chii. Akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19 tikati aiwa meeting takaita dai wabvunza majuniors ako anotipedza kumeeting iyoyo. Takaita navo meeting tikapedza zvaida kutopedzwa vakato acknowledge tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa. Saka meeting yauritaura takaita zvikanzi ha but inini ndakutonisa zvinhu zvenyu. Tikati wai ruzive here kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinabozaauraya mombe nhatu panapa. Sataka tichida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todziisepi. Vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza zvese zvamiswa izvozvo.
Panga pane vanhu vangani pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika?
Vanga vachangotanga kuuya asi panguva iyoyo pazosvika mapurisa panga pane vanhu vanga vaakumanearly 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabikwayo. Saka pauya mapurisa aya tazondobva ndatanga kuita macommunication navo vakambobva vakazonodzoka vaane tsamba manje kuti mumwe vauya vasina kunyora tsamba yekutirambidza.
Zvamira zvakadaro muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzirira vagari vemuHighfield West?
Zvinhu zvakatotomera kutaura kudai so takangogara hatisi kuziva kuti todii nekuti munyika yatiri hakuna magetsi. Isu tatouraya mombe madeko anezuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara. Asi iye zvinoizvi taswera tava nayo munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi totsvaga hamanisha mari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamafiriji avo maybe tichengete nekuti zuva rekupemberera maifield west hatisi kuzorega kuriita nekuti vanhu vanofanira kufara. Tiri kuita izvi zvakare musi wa1 January ndopatine tichiungana zvakare tichidii tichipemberera. Izvi zvimwe zvakaita sana rice nechi zvazvabikwa tatongotiwo vanhu vagovane govanewo vamwe zvimwewo zvangu kuzotorasiwawo.